muhlangano wedu wedare guru pamusoro nonzi National Collective wanga ukasangana wezenhasi kuHarare mushure mekunge National Standing Committee yakaita nezuro. Zvatanyautarisisa inyaya yekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze kugara varamba chiendera mberi. Munoziva takataura kugara tofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe kudhila neproblemu yekunesa kudhila nekrisisi kudeta muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kunoita kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaure zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiri pamudariro inyaya yemabiolations ari kuuya. Isusu musangano tiripo, tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvinhu zvakamira sei, zvakadii, zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabiolection, tataura neMDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabiolection iwaya, asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhando yepamusoro, asi chisikanyanyi kushandisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John. Asi kuyemurwa nebenzi benzi arifanira kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isusu tinoona kuita uku kuri kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparamendi vachiti vachinja bato, vabva kubato reMDC vava kubato reMDC Alliance. Saka zvaakutishamisa izvozvi ndechekuti vari kudei kweMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANUPF vari kushanda neZANUPF, zvese zviri kuitwa neZANUPF.
Vakomisi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna Muchakabvuva Morgan Tsvangirai. Vanove vari kusanotsiyirwa chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court, ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza mani ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo kutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo, Alliance yava kutaura mubatanidzwa wavo neZANUPF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa ndo mubatanidzwa wavo wakaramba, ndo mubatanidzwa wavo wakadzingira vanhu muparamendi, ndo mubatanidzwa wavo wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wavo kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANUPF, mubatanidzwa weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa wapihwa Alliance ifambe chena mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, rataura ibato rakabva kuCongress. Patakaenda kuCongress kugweru tanga titoti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo, ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka